Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekutetenyurwa kwenhau nedzangaradzimu kana kuti World Radio Day. Bazi reUnited Nations reUNESCO ndiro rakatara muna 2011 kuti musi wa 13 kukadzi unge uchicherechedzwa zuva iri kuri kuda kukurudzira kuti vanhu pasi rose vadyidzane munyaya dzekushandisa maredio uye kuti vakwanise kunzwa mashoko akakosha kuburikidza nemaredio. United Nations General Assembly yakazotambira kuti zuva iri richerechedzwe gore rega rega muna 2012. Nyanzvi nyadzo zvekubudiswa kwemashoko dzinotenderana kuti muAfrica vanhu vakawanda vachiri kuwana mashoko kubva kuredio. Redio yakatanga kunzwikwa muAfrica muna 1923 kuJohannesburg, South Africa. MuRhodesia, redio yakatanga kutevenyurwa makore ari pakati pa 1932 kusvika 1933. Asi kunyange hazvo redio yave nemakore akawanda kudai yaparurwa, kubva Zimbabwe zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980, iri kukundikana kupa vanhu vakazvimirira kanawo vanotevenyura matunhu maresinesi ekuti vakwanise kutevenyura. Mazuva mashoma apfuura, mushure mekuvimbisa kupa vamwe maresinesi kwemakore akawanda, bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaburitsa mashoko ekuti vanenge vachida kupiwa maresinesi ekutepfenyura kumatunhu vanofanira kubhadhara mari inosvika zviuru zvisere nemazana mashanu isingadzorerwe kuti vapihwe mapepa. Vanozonziwo vabhadhare mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe pagore uye mari yemasaisai inosvika mazana mashanu ane gumi remadhora. Vamwe vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru zvinoburitsa pachena kuti hurumende haisi kuda kuti pauye vamwe vasiri ZBC kuzotepfenyura munyika. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti hurumende yakazvipira kupa vanhu maresinesi.
Chido chizere nokuti mutemo wamuri kutaurawo wewe kuti 2001 pakaitwa mutemo wokuti kuve nemacommunity registrations wakaitwa kana hurumende. Hurumende imwe cheteyo. Asi zvakaitika ndezvekuti 2001 ndopakauya kazvitera, ndopakauya nhambo dzese dzatakaona vanachirwisana nehurumende, vari kunzi vachirwisana nehurumende. Ipapo panguva iyoyo yekudengenyeka ikoko nekudekadeka kwese ikoko, hurumende yakamboti mirai tione kuti zvirigadzikana, iye zvinhu zvana yedispensation zvinhu zvagadzikana. Chekutaura kwandaita chido ndochakadzara ende hurumende, hurumende yavamunangagwa inoita zvayataura kuti inoita. Izvi tichazviona zvichiitika.
Vaitungamira Radio VOP iyo yakavharwa uye yaitepfenyura iine muzinda kuNetherlands vaJohn Masuku vanoti hurumende hairatidzi kuti ine chido chekupa vanhu maresinesi.
Nekushayika kwemacommunity radio station vanhu vashayikirwa nekubudirira munharaunda dzavo nokuti nhepfenyuro 3 dzemumaguta inhepfenyuro dzinongoita zvidimbu nezvidimbu nezvenyaya dzinoitika munharaunda dzakasiyana siyana. Saka kana taane macommunity vanenge vachitotaura nezvinoitika munharaunda imwe neimwe, kungave kurasika kwembudzi, kungave kudyiwa kwemumunda kana chine chii, ndo zvinodiwa kuzivikanwa nevanhu vanenge vari munharaunda.
Mashoko aya anotsinirwawo nevanokokera basa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, amai Vivian Marara Zhangazha. Nyaya yekushayisa dzimwe nepfenyuro mukana wekuwana maresinesi ndiyo yakapawo kuti hurumende yeAmerica iparure Studio 7 ine muzinda muWashington DC.
Manhera akanaka muri yeZimbabwe inoi Studio 7
tichitepfenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Vamwe vakaita seCommunity Radio Harare vave kumanikidzwa kutepfenyura padande mutande reInternet, izvo zvinonzi naSachigaro wenepfenyuro iyi vaGive More Chipere zvinodhura. Vamwe vari kuda maresinesi vanosanganisira Radio Dialogue, Wezira Community Radio, Wange FM, Radio Chiedza, Buja FM nedzimwe. Hurumende yakambopa hayo vamwe vanhu maresinesi, asi vamwe vanoti vanhu vakapuwa maresinesi ava vakarirekera kuhurumende. Vakapuwa maresinesi aya vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Padandemutande ravo reFacebook veZakras Vanoti nasi vanenge vari mugweru vachipemberera zuva reWorld Radio Day. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti radio kupa mukana kwekusiyana kwepfungwa uye budiriro kana kuti radio diversity and development.